A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 15th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about growing protests against President Robert Mugabe's government in Zimbabwe.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-11605 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about growing protests against the government of Zimbabwe.
Zimbabwe police are now on high alert as a lot of Zimbabweans protest the worsening economic and political situation in the country.
This is despite the detention of 11 activists who were protesting in the Africa Unity Square, made famous by abducted human rights activist Itai Dzamara. Zimbabwe is facing a serious cash shortage and a worsening economic crisis.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And don't forget that we're live streaming on Facebook. Please join us for this discussion.
Onguka hama wadiwa nasi, tutautinge tichitarisa nezve kuratidzira kurikuitwa ne vana ve Zimbabwe vachiti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munyika umu. Asi sezvinoitika kazhinji kana vanhu vachiratidzira muZimbabwe, mapurisa anouya achisunga pamwe nekurova vanhu. Kutaura kwatiri kuita, pane vanorwira kodzero dzevanhu gumi nemumwe chete kusanganisa madzimai vakasungwa. Vamwe vari kuHarare Remand Prison, vamwe vari kujeri reChikurubhi. Madzimai ari kuendeswa kujeri reChikurubhi, uko kunonzi zvinhu zvekudya hazvina kumira zvakanaka, uyewo hakuna mvura yekuti vamwe kana kugezawo zvakanaka. Asi zviri kuitika ndezvekuti vamwe vakawanda vari kubuda vachipinda mugwagwa vachiti iwo aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa. Vachitaura nyaya yekushaika kwemari mabhanga, nyayawo yekuti RBZ iroda kuparura ari kunzi mabond notes nezvimwe zviri kunzi nevanhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa nehurumende. Asi kupindura, hurumende yatumira mapurisa akawanda vanodzivirira mvongamupopoto munzvimbo dzakawanda munyika kuti vange vachidzivirira vanhu ivava vanenge vachida kuratidzira gaps.
Ye kunjalo ke Blessing Zulu, kandaba lingalitona njani lapha elikhona khona ngapho ke ngemakhaya lapha ngikhuluma ke labo alibese khona ngapho eDumbodema khona ngapho ke eGwanda South, sikhuluma phela ngeNgwali, eNtalale, eManama ngendaweni ezinjalo. Emasuku khona ngapho-ke eJerera, eBikita lingalitshona njani, sifuna lingena kuhlelo khona manje. EMount Darwin alisilikhohlwanga kanye leDotito. Ye, udaba esilubambileyo lamhla sikhangela ngakhona kukwenzakala eZimbabwe, lapho abantu abaningi asebetshengisele esidaladini bekhonona ngalokhu okwenzakalayo. Bakhala ngokuthi imali ayitholakala emabhanga, bakhala ngokuthi abanye babo bahlukuluzwa. Sikhuluma nje kulabanye ababotshiweyo bakhona ngale-ke emapoliseni aphinde abathatha sizwa kuthiwa kuhambe njalo, babahambisa khona ngale entilongweni ezijeneyo. Abantu laba-ke babetshengisela e-Africa Unity Square bekhonona ngokuthi khonoku ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho ziyaphansi abakuthandi kangako. Sunuza-ke ngani ukuthi kambe likubona njani ukutshengisela kwabantu eZimbabwe njalo lina liyenzani ngakho? Ye, nxa lifuna lingena kuhlelo nasinombolo 001-202-619-2077. Yes,
just a quick update for soccer enthusiasts. The matches that have concluded, we are talking about the COSAFA Cup 2016. There are matches that were being played in Windhoek, Namibia, and the matches ended Zimbabwe 5, Seychelles 0, and Swaziland 1, Madagascar 0. What it means is that Zimbabwe has failed to qualify to the next stage because Swaziland effectively ended this group or is leading the group with 7 points, and Zimbabwe, because of its two draws, has only 5 points. The Warriors did well, Gibbs, but it was not good enough.
Mm-hmm. So the Warriors have got something in their pocket right now. You know mm-hmm. that they are going to...
At least they are going to Guinea,
you know.
Yes, to be representing Zimbabwe.
Yeah, and some people
to be
taking...
representing the whole of Africa.
That's right.
Literally, because most of the teams did not qualify. South Africa, Zambia, Malawi, and others in the southern part of Africa did not qualify for the Africa Nations Cup.
And normally, when you ask a Zimbabwean about the Cosava Cup, you know what they say? Mm-hmm. They say it's just like a Saturday afternoon kick around. So they don't care a lot about it. So, but well, congratulations to Swaziland. Yeah, so
of course, we know phones are a bit problematic in Zimbabwe today and also in South Africa, surprisingly. But please keep trying. Tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the growing protest against President Robert Mugabe. Several groups are actually taking to the streets in Zimbabwe, protesting what they see as a growing economic crisis, what they see is a corruption that is going on unpunished. And this is not only human rights groups that are protesting and civic groups, but also the opposition movement for democratic change. The main opposition party has also been demonstrating. The demonstrations for the MDC started in Harare, then went to Bulawayo, and on the 25th of June, there are protests also in Mutare in the Eastern Highlands, Gibbs.
And today, I guess you talked to Mr. Tswangirai and you were saying that the president and his party have no clue
yes.
on how to govern. And mm-hmm. they're saying that he said that bond notes are not the solution to the current cash crisis.
Mm-hmm.
And you mentioned a lot of things. Can you tell us a bit about that?
Of course, he says he's on his way to recovery. You know, he was operated on in South Africa, and he says he's recovering very well, but he's mostly concerned by the worsening economic crisis in the country. Like you pointed out, the issue of bond notes, and also, you know, he says the government does not seem to be aware that this crisis has reached desperate levels, and he even recommended that you know, from what is happening, it's clear that Mr. Mugabe has failed, and therefore he must simply step down.
Yeah, it's really a blessing. Kuluma ke lo mnumzana umokhe Tswangirai okade unganikezwa kwehle umnumzana Tswangirai wahamba khona ngale South Africa uyadinga uncedo kumadokotela. Yeah, uthe kuluma ke wathi sengconywana uzongana umzimba usungana usukhululeka. Waphinda wakhuluma ngezomnotho wathi ke uMongameli Robert Mugabe labanye bakhe abala umcabango yokuthi kambe bangenzani ngakhona kuwenzakala elizweni. Ubekhuluma ke lapha ngama-bond notes ukuthi ase khona ukuthi bafuna ukuthi bafake eZimbabwe kungana kulunganga. So ukuthi vela kula lizwe elingasebenza ngemali enjalo. Kodwa siyakwazi ukuthi nje kulamanye amazwe Latin America angana kusebenza khonoko singazi ukuthi kusebenza kanganani kodwa bayakusebenzisa sibili. Ye, uphinde wakhuluma futhi uMorgan Tsvangirai sithi kona ngombono wakhe ubonani iZANU PF isiyehlulekile sibili ngakho ke uMongameli Mugabe sokumela asuke esikhundleni kambe ngaphonge usuka nje asila nyanisi lakho ukuthi kungahamba njani. Yeah, so siyabona abantu lapha sesi live kodwa ke abaqalisa ukuthi basithumezele imilayezelo blessing ku Facebook. Sizadingisisa sibona kuhamba njani.
Honguka hamawadiwa kunawo vachangotibata. Tiri kuzava kuti nhare dziri kutinetsei asi rambai muchiedza kuti tinge tichitaura nemi nemamiriro akaita zvinhu munyika omu. Tiri kuonawo Gibbs. kuti vaya vari pamujikandigiri kana kuti mapensioners vari kuti vari kutambudzika zvikuru nekuti hurumende haisi kuvapa mari yavo nenguva mazuva ekutambira anoramba achichinjwa uye vakaenda kumabhanga vari kumira mumitsetse kwenguva yakati rebei vachida kutora mari yavo apa vanenge vabva vachinjwa vacho kumaruzevha kumisha uko kuti vakwanise kunotora mari yavo asi mari haisi kuwanika zvimwe chetezvo zviri kuitika kuvarimi vefodya vari kutiwo vanenge vatengesa fodya yavo asi zviri kunetsa kuti vange vachiwana mari yacho zvichibvawo pakuti hurumende yakati vanhu ngavaende kunotora mari kubva kumabhanga ivo vanorima fodya nekudaro zvinhu hazvina kumira zvakanaka vamwe vari kuti pada dei zimbabwe yangoti hayo yakushandisa maranzi asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hazvibatsire kungoti muri kushandisa maranzi musina kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekudaro ndo mamwe manyaya dziri kutaurwa nevanhu kuti ngazvigadziriswe izvozvo kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka munyika
kunjalo ke sevili kuniwa ngublessing lapo kuti bona bava kupensheni sikhuluma nje katesi imali avakayitholi abanye umuntu uyabesuke ngekhaya kachana kakhulu agade abe sesithi sefika khona ngale madolobheni ayihluleke ukuyithola leyo pensheni amalanga angikhona ukuthi bahola nini kasawuzi ukuthi kume njani siyakwazi ukuthi kudala wasithi nxa utshelwa kuthiwa ubaba uyathatha ipensheni yakhe edolobheni ahambe ayithole aphenduke kube njalo nje so ke kathesi sokumeta umuntu ahambe ahambe mjokojo aligcine elala ebhanga khona ngale ngoba ngabengasela le mali yokuthi abuyele ngekhaya sizwe njalo nalaba abahlanyela-ke igwayi ukuthi bayihlule ukuthola imali yabo emabhanga njengoba imali kungazani kayikho kuzobuya nje lokunye okuningi kungazani ukuthi asikwazi ukuthi kumbe ezimbabwe kungabe kuhamba njani yeah blessing kungabe kunjalo futhi
of course we know phones are a bit problematic but I just keep trying and this is Studio 7 Live Talk and tonight on Live Talk we are talking about a growing protest against the government of President Robert Mugabe Gibbs, let's just give people a quick summary of what transpired in other parts of the world today I think Chris has got that summary for us
If you've just joined us, I'm Chris Gande, and here's a quick recap of today's headlines.
Libya. UN Security Council authorizes a crackdown on Libya arms embargo in the high seas by allowing vessel inspections. Mali. French troops battle jihadist insurgency in the north as Islamist groups continue to attack security forces from hideouts. Kenya. Protests and demonstrations erupt in Nairobi after a pro-government legislator says the top opposition leader can be assassinated. South Africa. At the third day of Oscar Pistorius' sentencing hearing, his defense team argues he should not get 15 years in prison for murder. Egypt. The government uses Tahrir Mizar funds to build houses and relocate people living in the 351 slums found to be unsafe in the country.
That's all for today. Thanks for watching. We'll see you next time.
Thank you so much, Chris, there giving us a summary of what transpired today in most parts of the world, Gibbs.
Yes, I want to Oscar Pistorius, Mwanzani, located in King Azake, Kunangale, Mtito Ndaba. Yes, I want to say, Ubaba Stenkamp, Kuluma Lapano Kuti, Kumel Tubaba Lo, Mento Longo, Oscar the City, Mwuzu Wutlu, Wuguti, Umtanake, Wabula, Yendale Wutlu. So ke ngena lokuhlelo kathesi ke Zimbabwe mahle siyakwazi amafoni angani ahlupha kodwa akubula into singayenza ngapha but siyazama ukuthi silifone khona ngapho bona zansi silo muntu lapha ecingweni umbani
thina General E makadi General E
ndipo makadi mkoma jonga
aiwa ndimkoma blessing zviri sei
munje sorry no guarantee takadi
mazwi acho akada kufanana general e tipewo maonero enyu nemamiriro akaita zvinhu munyika
right ndinotenda neprogram yenyu kutanga ndari kutozvizvizvikutaima vatipa kuredio kulive tok yatiko painoperera tikatunzwa nekutachipawo pfungwa zvakutirira tichinawo mutano kuendawo paintaneti
aiwa tichataura nevakuru vebasa tione kuti zvinofamba sei general
Naija.
Mhm.
Right, ndaindise pfungwa dzangu pashongwa iyi.
Taura henyu.
Ndinotendere vari kuratidzira ava. Zvakanaka, taita hona kuti pamusoro pamwechete mhuri yeZimbabwe. Taratidza kunyika kwedu nemararamiro atiri samuno muZimbabwe. Nekuti upenyu hausi kutifambira zvakanaka, hurumende yakazvisa, yakazvitumidza zita rekuti hurumende iyi. Yakatadza kuzadzisa zvayakavimbisa achiri chose chose kuti nyika yedu igone kufamba zvakanaka upfumi zvigone kugadziriswa izvi zvino zvaakuda kuti tose tigone kubatana tiite chinhu chimwe chete kuitaurira hurumende iyi kuti izive kuti kufara nemaitiro airi kuti
asi kahurumende general iri kuti zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakabudirira.
Aiwa izvei nhema dzavanenge vachititaurira itoi nepamusangano chokwadi chaita chonzi chekuti iwa vakumbikana kurana nyika ndochokwadi ichocho.
Saka poitwa sei?
Iri kudiwa ndechekuti mapolitical parties ese arimo munyika anobvumirana nepfungwa yekuti hurumende iripo yakumbikana kuita kuti vanhu vezimbabwe vagare zvakanaka, vave neupenyu hwakanaka, vave nekudzidza kwakanaka, upfumi hwenyika hufambe zvakanaka. Yatadza hurumende iyi toita musoro pamwe chete totaura kuti hurumende iyi ngaichipa yobva toshanda kwete kuti upenyu hudzoke pakare sezvazvaiva.
Asi ka hurumende iri kuti yakavhoterwa nevanhu nai general iyi nekudaro ingangonzi ingabviswe seizve kumhanya.
Haina kwayakavhoterwa. Mukavabvunza ivo pache zvavo kuti makavhoterwa kuti hakuna kwavanonongedzera, vanenge vachinyepera vanhu kuti takavavhotera. Hatina kuvavhotera ndochokwadi, vanozviziva.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Aiwa, tichifunga kuti ivo vakabatana masangano acho aya vachaisa musoro pamwe chete vanopikisa vachiita zvekurudziro yenyu.
Tinobva tiri kudai izvozvo tinoona kuti masangano akazvimirira nemachechizi nemapolitical parties vese vavataure chinhu chimwe chete, kwete kuti uyo ari kuenda nekuku, uyo ari kuenda nekuku. Kana tichida kuti Zimbabwe yedu idzoke pakare, iye Zimbabwe inoraramika, zvaakuda kuita musoro pamwe chete, otaura nezvi rimwe chete, kwete kuti zvatiri kuda zviitire. Kana pasina kubatana, hapana chinogona kufamba, nekuti chihurumende chiripo ichi chakazivisa chega mupawa, hazvina kuchiisa mupawa ndochokwadi. Zvobva tiri kutaura ichi. Saka chatiri kuda ndechekuti musoro pamwe chete totaura nezvi rimwe chete, todzimanda nyika yedu youya kwati ote zvemasanctions zvaanonga uchitaura zviri nhema izvi.
Aiwa, tinotenda zvikuru general iyi nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda mukoma bhesi.
Tinotenda zvikuru. Tatenda general E. We heard there from general E. Gibbs. He is urging opposition political parties to form a coalition and take Mr. Mugabe head on. Otherwise, without that, he says that the crisis will worsen. Tina mkoma Bernard vari parunare. Magadi mkoma Bernard.
Magadi mkoma blessing.
Aiwa, tirina. Nikuti sei Johnny?
Aiwa, Johnny tiri muno. Mutongo tambura muno.
Tipeo pfungwa dzenyu. Mainzwa nyaya iri mudarirwe.
Nyaya iri mudariro tiri kuinzwa, asi vamugambe vatikuwadza nenzara. Kudai zvaibvira vaikwanisa kubva nehurumende yavo.
Asi ka vanganzi ngavabve here nhai mukoma Bernard ivo vakavhoterwa nevanhu?
Ikonzero chinongonetsa nechekuti utongi hwavo huri kutihwadza. Tikatarisa izvozvizvi pane vamiriri vedu vekonzero dzavanhu vanongosungwa. Izvozvi pane hanzi pane hangane mwana mucheta ne3 months akakonzereswa kuti arume. Utongi rudzi ihwohwo ndohuri kutirwadza, zvatiri hatichada utongi hwezvanopefa ngahuchibva.
Nekuti ka mapurisa mukoma Bernard ari kuti ka hangangoregedza vanhu vachiita madiro ajojina.
Nokuda kwekuti vari kushandiswa nehurumende. Kudai mapurisa aikwanisa kuziva kodzero dzavanhu asaizoita zvavanoita izvezvo.
Saka poitwa sei mukoma Bernard kugadzirisa nyaya iyi?
Ndiri kutokurudzira ivava vari kutoratidzira kuti dai zvaramba zvichienda mberi navatsvangirainda vanzi vachiti zvozvi vari kunzwa zvavanani, ndiri kutofara nokuti vanofanira kutoratidza izvozvi kumanikaland. Inini ndobva kuchimanimani kumanikaland imomo, ngakuratidzirwe zvakasimba raka kuti vanhu vanyatso Zimbabwe nyatso kuona kuti utongi hwezanupiefu hausi kuchafarirwa nejikerere.
Asi iwo kaZANUPIEFU mukoma Bernard iri kuti aiwa hakusi kuti tiri kutadza kutonga, asi pane vamwe vari kunzewo kuvari kupesvedzera mamwe masangano kuti aratidzire.
Aiwa kungova kwangova kutaura kuvakundwa uku.
Apa zvina chokwadi. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Bernard nekupinda muchirongwa chedu. Mukoma Bernard. Nare yacho inenge iri kunetsa. You also heard from Bernard. He's urging people to protest. But of course, as long as, you know, it's allowed in the constitution for people to demonstrate, what is to be condemned is violence. Exactly. You know, so if people are demonstrating peacefully, the constitution allows them. You know, it only becomes problematic when they resort to other means.
So now we've got some messages placing on Facebook. Still to listen to me, it was a Sigubale Konamanje, Joba Mafono, Zanaga and Genevutli. There's no apostle meeting, Fanabili, Tube, who says the economic and civil rights of the citizens are a constitutional right. We can't afford to sit and watch as citizens are taking on a wide goose chase. Civil society has the right to hold government accountable. Then I've got Philip Rongwe, who writes, demonstrations and opposition rallies should be continuous until the next elections, because the ruling party has established deep roots for the past 36 years, and I do not see them giving in so easily. Do you have any other messages there?
Not as such, but please keep trying. We are having problems with our lines. But just keep calling. Two people so far have been successful. So we hope we'll be able to get more and more people. But of course, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the growing protests in Zimbabwe, led largely by the youth and also the main opposition party, the Movement for Democratic Change. And this is as a result of a serious cash crunch. After the central bank chief, Dr. John Mangujga, announced that Zimbabwe will be introducing the so-called bond notes, there was a bank run as many people rushed to the banks to withdraw their money, fearing that it will lose value should they be given the so-called bond notes. This actually happened in 2007 when the then central bank chief Gideon Gono introduced what he called bearer checks, and the money was losing value. Gibbs, you know, Zimbabweans overnight were trillionaires.
Yes, you know?
So trillionaires but poor.
And those notes or bearer checks, they are now selling for some.
They are now souvenirs.
Yeah,
on eBay.
So you can buy them for $50. You can buy them for $20. You can buy them for. But there are certain denominations that are wanted. If you have got some trillions of that money, I think 300 trillion can be equivalent to 2 cents, US dollars, you know. So, I'll put it in the Kelo Kolomanje, Zugandaba, Nasinombolo, 001-202-619-2077. Ye, kuna hapo lapel kona li pilaganja ni ngati kangele kolo kwenza gale lizweni. Lingawe li toli mali, kumba li toli, kuzo buya kuonke nje unge li klupa, sitala linke na kutelo li kulume. Kutwa ke ama fone tu sifuna kutichela sivuti wangani ahambi kati. Kutwa ke sile mlaeze ule tize enge na kufacebook. Ume wankona usufu ilo kumputugezi, who says, protests do not help at all. ZANU-PF cannot be moved by those protests. And then Hamid says, good. That was his only message that he put there.
Of course, for those of you who are just joining us, good evening. And this is 2-7 Live Talk. And we are, of course, talking about the state of the nation. And for soccer enthusiasts, just a quick update. Zimbabwe beat Seychelles 5-0 today in the COSAFA Cup. But unfortunately, the Warriors cannot go to the next round because Swaziland beat Madagascar 1-0. And what this means is that Swaziland is the leader of that group. Only one team qualifies. So Swaziland has 7 points. Zimbabwe has 5. Tough luck indeed, Gibbs, for the Warriors. They played well.
Yeah.
But, you know, they cannot proceed to the next round.
I can imagine 5-0. 5-0 is a lot of goals, you know.
Indeed.
So maybe Paswa's team is becoming one of the strongest in Africa. But the ratings of the Warriors is quite low, you know, when you look at the international rankings. So, Zulu Ndaba, siyacela ukuthi lizame lingene kathesi kuhlelo, sibone singaqhoka ngakho kathesi ke njengoba sikhangele kunoku ongani kuyahlupha abantu. Ngizokuthola sisilobaba lapha ecingweni. Kutwamba.
I think we have Promise Mkwananzi now. Finally, Promise Mkwananzi is the spokesperson for the group called Tajamuka. I think many have seen videos on social media of this group protesting in and around Harare. Mr. Mkwananzi, good evening.
Good evening, sir. Good evening, listeners.
Thank you so much for joining us. Now, Mr. Mkwananzi, just tell us briefly about this Tajamuka. What is this all about?
Tajamuka is a campaign of young people who are simply fed up with the governance madness in the country, who have come together and decided that 2018 is too far away for an electoral process to bring sanity to the country. That the elections must be brought forward. We must find a way to retire President Mugabe before that, so that he allows the country a fresh start. He allows the country to progress. He allows the younger and future generations the future that they deserve, not what we see. Hello?
Mr. Mkwananzi.
Are you still there?
Mr. Mkwananzi, I think we have to call you back. Mr. Mkwananzi, I think we have to call him back. That line is really bad.
These phones are really bad. I mean,
But I think we have a human rights lawyer, Mr. Dewa Mavinga. Mr. Mavinga?
Good evening, Blessing. How are you?
I'm doing great, and thanks for joining us. Gibbs, you can fire away.
Mr. Mavinga, we see that many Zimbabweans are conducting some kind of public protests. What's your take on that?
It is important to note that those Zimbabweans are exercising their constitutional right to protest and to have a say regarding governance in their country. And it is common cause that things are not well in Zimbabwe. So in terms of the constitution, they are within their rights to say as they see where things are going wrong. And it is actually problematic that the government is seeking, as the police is doing, to arrest those activists, to incarcerate them on trumped-up charges.
And the bail of 1,000, you are a human rights lawyer yourself. What is your take on that?
Well, it's clearly punitive and is indicative of a hidden agenda or an underlying position that is not about justice. Bail conditions are not conditions meant to be punitive, but really to be an indicator of a guarantee that the individuals accused would not abscond. And this should relate to the gravity of the crime in question, the alleged crime. In this particular case, this is a flimsy but politically inspired charge, which really is about, I understand, $30. So it should not, there is no relationship or proportionality whatsoever, which brings us to draw the conclusion that this might be primarily because the key justice institutions in Zimbabwe are compromised and partisan in the conduct of their duties.
Thank you, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. And for our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to our Facebook pages, Shona English and Ndebele. This is Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned.